Kura tujira kuri po vanhu vari kunyunyuta vanhu vanetsa vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu vanhu vari kumbunyikidzwa vanhu vari kushaya zvotaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya saka mwana kana asvingachema anofira mubereko isati taramba kufira mubereko toda kuchema toda kutaura zvichemo zvedu
saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko
zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe isusu tiri vana vanosvika 3 million vari kunze kwenyika hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika tinofanira kunge tichivhotako kana tichikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika kuti nyika ichifamba ichienderera mberi tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe tinozonyimirwa iko dzimwe kodzero ezvino kuvhota kuri kuitwa tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno matiri muno embasi dzedu basa radzomberei tinofanira kuenda pamaembasi pedu tonyoresa kana kuvhota vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa vanoita saizvozvo ko Zimbabwe inotirambidzirei inga zviripo mubumbiro ko zvinorambidzirwe kuti tizviti
saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei
nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana umwe neumwe ane zvaari kunyunyuta vana vezu hakuna kana kuti zvakaorganizwa neboka rakati kana kuti rakati vana vezu umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema
saka kuri kuitirwa papi muNew York
tinenge tiri paUN pamission pedu pamission house tinenge tiri paUN musi wesaturday kubvira na11 kusvika na5 tozonge tiri pamission musi wesaturday iwoyo musi wemonday tinenge tiri pamission house kubvira na11 musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11 musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni ndopano tarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo ivo vachitaurawo vari mukati vachitaurawo maonero avo isusu tinenge tichitaurawo maonero edu tichibatisana pamwe vangatinzwe
vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku
gore rakapera kwakaita vanhu vanosvika ivo vabati almost 300 vakauya tinodayira vanhu vari kuuya vanhu vari kufuna vari kuti vanouya
tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita iko
kushanduka unokuona because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana vezimbabwe vakamira vakavamirira zvinova zvinhu zvakavashamisa kana ivo vachisvika kumba vakanyunyuta chaizvo vachiti vanofunga kuti vanyadziswa isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzvikwa nani chido chedu hachisi chekuda kunyadzisa mukuru bai ende kana tichiona ezvinoizvi vanhu vakuenda vachitaura vakawanda handiti kare vanhu vangu vachitya ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kuzivisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura hakuna chinochinja
tinoona pamunoratidzira panouyawo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende yezanup f vakaita sana December 12 movement izvi zvinokudzoserai kumashure vanhu kuti munozvionawo sei
tidzokere kumashure vedecember 12 movement munhu wese anoziva kuti iboka rakamirira panafricanism handiti ende iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra vari vana vezimbabwe vari kumirawo vari pasaidi nesu vachiti kwete zvamuri kutaura murikunyepa chaiti tinodzokera kumashure